chini chetanga blessing chikutenda mwari kuti nyika yedu yeZimbabwe yakaropa fanwa zviwanika zviri kudiwa nedzimwe nyika. Saka ichocho chinhu chakanaka kuti upfumi hurimo munyika zvinotipa tarisiro yekuti tikaita zvinhu zvedu zvakanaka nyika yedu inosimuka. Asi dambudziko rauya pakuti nyika yese iri kuchema nekuda kwemapirwo ari kuitwa ari kunzi mainvestors, maspecial grants. Vapiwa maspecial grants ivavo havasi kutaura kunyange nemadzishe nemadzimambo emunzvimbo imomo, havasi kutaura nevagari vemunzvimbo imomo. Mutemo uri kutyorwa hakuna munhu anotenderwa kunoita prospecting kana kuti exploration muyadhi yemunhu. Asi zvinhu zvese izvozvo zviri kuitika. Saka ndingati dambudziko nderefu especially hutungamiri hweZimbabwe pakuti one vari kutadza kushandisa chiri mumaoko avo nekuda zvekupima kuti nyika yedu isimukire. Chechipiri vari kuita zvibvumirano nemaforeiners zvekushungurudza vanhu vavo. Saka idambudziko ndo rinonzi muchirungu a resource case.
Vachinyoka, tipe pfungwa dzenyu.
Chinhu chinonetsa munyika medu muno ndechekuti tinotarisa zvinhu zvose zvinoitika takapfeka maziso epolitics, zvinobva zvakonzera kuti tikonewe kuwirirana pazvinhu zvatinofanira kuwirirana. Nokuti ndakateerera vamakuru vachitaura apa, ini somunhu unotsigira hurumende iripo ndobva ndahwa kuti ndofanira kuti ndikakavadze zvavari kutaura, nekuti zvinhu zvavari kutaura zvakati zvakati zvakaipa, zvimwe zvacho naishuwa. Asi chavari kuti ndicho chikonzero chacho chokuti ihurumende handizvo. Zvinoitika muno muZimbabwe ndezvekudai, pane mitemo yakangotanga pakatangwa nyika ino iri ma1890 iri nyika yakabatana pamwe cause before that yanga iri nyika kuti ishione kwake ishione kwake ishione kwake. Payakatanga kubatana musi wa11 September 1890 payakapiwa zita rokuti Rhodesia ndo yava Zimbabwe iko zvino, yakaita mitemo yakawanda mumakore iwavo inokonzera kuti matarisiro atinoita zvichebva, matarisiro atinoita nzvimbo dzokumaruwa kunowanikwa zvichebva akamira sei. Mutemo wokuti izvo munhu kana uri pamusha pako pakawanikwa zvichebva pasi pomusha wako hazvisi zvako ndezvewazviwana, mutemo wakaitiwa nekuburikidza neparamendi yaivako. Mutemo iyoyo ichiriko, handiti munozviona. Mutemo wokuti izvo macommunal areas maland rights achona vanhu variko havana ownership, vane right of occupation kwete right of ownership. Zvinoreva kuti izvo havagoni kupa mvumo iri kutaurwa iyi nekuti havana right of ownership. Mitemo iyoyo futi yakabva ikoko. Zvose zvataurwa izvi politics dzinowandisa. Ngativiranei kuti nyaya yemaresource rights, nyaya yemaresources inyaya inoda kuti tigare pasi sevanhu vemuno muZimbabwe touyirana kuti chakanaka chaizvo izvo chakuti tiite nazvo ndechiti
vamagou.
Saka tinotanga kubvunza kuti iko zvino izvi i41 years after independence, asi tine mumwe murume achiri kublema mitemo yakaiswa muna 1891. Saka tanga tichiitei kubva muna 1980 vanhu vedu vari kugara kumaruwa masquata paland iri kunzi havana ownership kana kuti havana title to that land. Saka ndo zvinhu zviri kukonzera kuti president naminista Chikando vari kunyora anonzi maspecial grants vachishandisa part 19 nepart 20 of the Mines and Minerals Act inotaura pamusoro pekupiwa kwemaspecial grants. Ende vanhu ivavo vanenge vapiwa maspecial grants vanenge vatova nepower rekuti vaende kunoita exploration wherever. Asi kunyange zvakadaro, Mines and Minerals Act haitenderi kuti ma explorer vaende kuno exploration munisha yevanhu munzvimbo dzinofudzirwa mombe 450 meters kubva parwizi 450 meters kubva paroads 450 meters kubva pamusha wemunhu asi zvinhu izvozvo zviri kuitika throughout the country saka panangotenderana chete navachinyoka ndechekuti nyaya iyi iri kuda kuti tigare pasi titaure semazimbabwe kuti taita dambudziko iri rogadziriswa sei
petaichirongwa chedu vachinyoka
ndokutendai hai munoziva zvavari kutaura isu kuti 41 years inyaya inogara ichizvoiwa asi tisakangama kuti muna 2013 kwakaitwa constitution nyuwa mapato ose akakura ezvematongedzo enyika vakawirirana kuti constitution iyo yakanga yakanaka kunongova nomunhu umwe watoziva zvepolitics wakati haina kunaka ende iyeye munhu vanhu vakataura shoko musi uno randakafarira rokuti vanotidzisa hurumende avo constitution iyi vakaifarira havana kukoshesa zvimwe zvinhu zvirimo zvisinei nezvematongedzo enyika nokuti vaifunga kuti ivo ndo vachadopinda muna 2015muna 2013 obva vadoita ivo hurumende nyowani asi zvepolitics hazvo izvozvo ndozvake ndozvinokonzera kuti mitemo inonoke kudii kuti zve41 years hazvigoni kuti zvipinziwe tichikangamba kuti pakaitika 2013 zviri kutaurwa zvokuti vanhu vari kuchera zvisiri zvakanangana nemines and minerals act redway ngatiregei kuti vamunangagwana vachitambe tichikangamwa kuti izvo musi unou zuro uno chaiwo zati yakanosunga munhu kumatita donald wanga achichera pasiripo
ndingadi kungopindirawo ipapo
petaitizo
chandiri kufunga inini tisingaiti zvekutukana kana kupomerana mhosva chinofanira kuti chiitwe ikwezvinoizvi ndezvekuti pane ruzha rurimo munyika yese pamusoro pemachina saka chaakufanira kuti chiitike ndechekuti minister of mines vanova ndiyo mukuru weparent ministry yemining vaakufanira kuadiresa nyika yezimbabwe pamusoro pekodzero dzavo over their lands nekuti muri kuitika ratingati farmer minor conflict dakava pakati pemucheri nezvicherwa nemurimi saka dambudziko iroro rikasagadziriswa pamberi apa tirikuona vanhu vaakurudzisana saka minista vanofanira kuti vachitsanangure kunyika yezimbabwe kuti kodzero dzevanhu vari kumacommunal lands dzakamira sei mainvestors vakauya vachiita zvakati vari kutyora kodzero dzenyu vovapa mahotline tifonerei tiadresse maproblems amuinawo yamuri kusangana nawo kuburikidza nemainvestors vari kuuya vachipfiga mumisha yevanhu munzizi nemunzvimbo mumafuro ndofunga tikadaro tinofanira kuti tikwanise kuita hurukuro sevana vezimbabwe togadzirisa nyaya iyoyo iri kukonzera kuti vanhu vashushikane mumacommunities mavo
vachinyoka
kanandourana nazvo izvozvo ndourana nazvo 100% minister of mines kana kuti ministry of mines vanodiwa kuti vahwise panyaya yeconflict yefarma namina because inyaya iri kose kose inyaya iri kukonzera kuti vanhu vanetane vanhu vakuresa vamwe pakurovana pakukuvadzana pakudini iyoyo inyaya yekuti tose samazimbabweni apa ngatiwiriranei kuti ministry of mines inofanira kuclarify kuti mitemo inoti kudini kuvanhu vasati vatanga vanetano munhu asati asvapu inopedza une kodzero yokudini asati asvapu muridzi wenzvimbo une kodzero yokudini unokwanisa here kumurambidza kupedza unokwanisa here kuti zvo izvozvo clarity iyoyo inodiwa izvozvo haizvo zvindowirana nazvo ende ndafara futi kuti chi tapedzera mukudini isu vana vezimbabwe tiri vaviri mukuwirirana pachinhu 1 chatinogona kutanga kuita kugadzirisa madambudziko atinawo